father Zimbabwe e munhu mukuru chaizvo munhorondo yeZimbabwe. Noziya tete kuti ivo vaitonzi chibhochitete kwese kwese. Zvichireva kuti vanga vari baba venyika yose. Vanga vari baba vanga vasina sarudzo pakutaura kuti uyu muNdevere kana muShona kana muVenda kana muChii. Aibatanidza vanhu vese. Saka munhu akadaro munhu asingafanire kuti kana kahwanti mukangano especially kana kutaura nhoroondo yeZimbabwe ndo vanhu vakatangisa zvese kuti zvifambe sezvazviri tichinakangano of course tichine vamwe vekudhara vana mbuya nehanda nevamwe vakadaro asi panguva yedu yatiurarama nhasi because kana kutaura kudai munhu wese aurama nhasi anovaziva baba vamukoma. Saka chinhu chikurusa chaizvo kuti tirambe tichingorangarira munhu mukuru akadaro. And izvo zviya tichirangarira kudaro ngatirangarireiti ipfungwa yekuyananisana semhuri yeZimbabwe tichibatana chero zvikagozva sei zvikaoma sei let's go back tichitarisa mavalues aba vamukomo. Vamukomo vaigaziaiwa peace 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 and ndo zvinhu zvatinoda muno muZimbabwe kuti tibudirire vashoma vatungamiriri vanoratidza mastraits kana kuti macharacteristics anenge ababa mukomo. Ndinoshuwa sei kuti dai vatungamiriri vanhasi vakapindwawo nemweya iwowo mbichana chete inogona kubudirira vababa chamisa baba vedu vanonanga vapurezidendi wedu vapinde nemweyawo. Saka ndakungoshuvira kuti dai baba vachamisawo navo vakapinda nemweya iwowo kuti ai vangatibatanei tivake Zimbabwe tinogona kubudirira chose.
Kana makatarisa kuzvipira kwavakaita upenyu hwavo hwese vachishandira nyika yeZimbabwe, munofunga kuti denere vanga vari vapenyu nhasi vaifungei? Vaifara here nemamiriro akaita zvino munyika?
Hapana munhu angafare kana zvinhu zvingafambe zvakanaka. Hapana munhu angafare kana kune vamwe vanhu vanoita drive maselfish interest avo kupfuura nyika. Ndosaka ndati inini vamukomo vakazvininipisa yeti ivo pachavo vanga vatori chibwe chitenda asi vakagona kuti handingarambe ndingopikisa ndichipokana vanhu vechipera chireza ndiite sei ndidzoke hangu nditi ndobvuma izvozvo kuti zvinhu zvifambe zvienderere mberi. Saka iyoyo spiriti yavo dai vari mupenyu ndofunga dai vakatobeza vakomana vese avo kuti aiwa vakomana ko wai musingaiti sezvandakaita inini ndaigona kunge ndakaitonga Zimbabwe vatongogara vaida kuti ndiitonge Zimbabwe vana vezimbabwe vanovaida kuti ndiitonge Zimbabwe but ndakabvuma kuti aiwa chiregai vamugabe vatongi isusu tifambe seZimbabwe tichienderera mberi kusina kuteuka kweropa kusina kufa kwevanhu. Ndo spiriti yangaina baba vedu vamukomo and dai vari vemupenyu iamsure kuti by now dai akatombovadaidza vese vana chamisa vese kudyai pano vafanha mukuitei apa. Handiyo nzira yekufambisa nyika. Nyika inoda leader who's selfless anogona kuti let me put Zimbabwe first inini ndozotevera.